wangu tasangana kumsangano we national joint negotiating council ndofunga muno zvavadzo vakandemiri kuti pataka pedzisa kusangana government yai offer 10% cost of living adjustment. Saka tasangana nhasi hurumende yabva pa 10% ikaenda pa 76%, ichiti mari iyoyo 76% yetotal package yemushando wehurumende ichitanga kubhadharwa musi wa 1 August. Zvichireva izvo kuti August ino zvaatofamba kudai imari inenge iri juu kuvashandi kuti vabhadharwe for August.
Tichitarisawo hama Alexander kuti hurumende yasimuka kubva pa 10% kuenda pa 76%, hazvisi zvinhu zvamunokwanisa here kunge muchitambira kana kurumbidza?
Zvinhu zvatarumbidzawo isu sevamanegotiators, asi pakuzotambira apa inyaya yekuti tinoita kudzoka zvakare kune vaya vakatituma, nokuti havana kunge vatipa mandate ekuti tibvume 1023 for the lowest pay. Saka takumbira hurumende kuti timbotipai nguva timbonoconsulta mamembers edu. Saka tawirirana zvakare kuti tasangana isu nehurumende musa 28 August, totaurirana isusu tichivaudzawo zvatinenge taudzwa nemamembers edu, ende tinotarisa kuti meeting iyoyo kuda tinozosvika pekuti tingaona tinoshandisa sei kuti tobvuma here kana kuti tichanzai warambai. Saka isusu tingori vatumwa, tikabva kuvashandi vehurumende tichadzokerazve kuhurumende.
Mari iyi iri kusanganisira here mari dzekubatsirikana kana kuti 76% iri kungotarisa mihoro chete?
76% iyi maokerwa yaiita ndeyekuti 76% yemari inotambira munhu zvisine maallowance, tongoti total package. Asi mari yacho inozobuda patotal package iyoyo yazviswa yese pasalari, zvichireva kuti papayslip munhu achazoona iri salari chete yakwira, asi percentage 76% ndezvese, asi effect yacho inopinda pasalari. Mune zvichireva kuti mari yehousing allowance icharamba iri painga iri, mari yeallowance icharamba iri pairi, asi mawekerwa achaitwa kora ndeyekuti 76% yehousing transport basic salary, asi increment yacho iri kusvika pasalari chete.